Tariro ndidzo semungu vandi wane kuvidza zuvasva ndichiri kumavambo kuchiri nemutse mibvunzo izere mupfungwa tsvu ruchisingandokumati pfuva toumba kutsenda isafura ure mhepo sehesera sano zvinyoro ndiyambuke kutsunga tivatiedza zvokouya rimakupfu oh, love to me ndisemberei cause I'm drowning so flee and I'm slow getting bigger neminzwa inobaya ini zvonofamba murukangara kwetsoka dzisine sangu ari kwira sengomo rine minzwa inobaya matsimba ndinoronda opepereswa nemhepo mucheta ari kwira sengomo rine minzwa inobaya zvonofamba murukangara kutsoka dzisine sangu tori kwira segomo rine minzwa inobaya matsimba ndinoronda opepereswa nemhepo mucheta takanja nintabayela mefa hlabayo ndihamba ngenyawe matlatle zoika takanja nintabayela mefa hlabayo inyawo enye zilandelayo zicitshwa ngumoya emhlabathi gata kanja nintabayela mefa hlabayo ngihamba ngenyawe maxaxeni zoigata kanja nintabayela mefa hlabayo inyawe ngizilandelayo zicitshwa ngumoya emhlabathi mepo sehesera sano zvinyoro ndiyamuke kutsunga tivatiedza zvokouya rimakupfu mhepo sehesera zvinyoro ndiyambuke kutsunga tivatiedza zvokouya rimakupfu. Ooh.